kutongwa kwamarudzi. Kutongwa kwamarudzi. Chidzidzo chanhasi chikamu chechipiri chechitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma ndiri pandima yechitatu. Ndinoyeuka ndichitaura pamusoro pemamwe maguta ainge achizoda kutongwa naMwari. Uye handi wainge achida kutongwa, Mwari ndivo vaida chose kuatonga nekuda kwezvivi zvavainge vachirarama mazviri. Zvino ndinoda kuti ndisati ndatora nguva refu, ndibva ndangopinda muchidzidzo chanhasi uno, icho chichasimuka chichibva pandima yechina mubhuku ramuprofita Amos muchitsauko chekutanga. Asi ndisati ndaverenga zvandofana kuverenga, ndinoda kuti ndikurangaridze zvatakadzidza muchirongwa chakapfuura, nekuti ndinofunga kuti zvatakadzidza izvozvo zvinokoshesesa uye zvinhu zvaunofanira kugara uchiziva muupenyu hwako somutendi. Nokuti vatendi vazhinji vane dambudziko pakuti vanoda kuedza kutsvaga kuti Mwari vanodei kuti vagofara nekuita kwavo. Chinhu chinodiwa naMwari hachina kumbooma. Chakanyanyisa kuva nyore zvekuti vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti zvichida handicho chingadiwe naMwari. Zvakafanana nekunzwa kuti apo pakamiswa bhazi riri kutengeswa, asi anorida kuti aritenge ngaangouya nemazana mashanu emadhora. Kwanguya nemazana mashanu emadhora obva wana bhazi iro. Pakataurwa chinhu chakadaro, ndine chokwadi chekuti vanhu vazhinji havaendi. Chinoita kuti vasaende ndechekuti vanotiwo zvakanyanyisa kunaka zvekuti hazvingave zvechokwadi. Zviya zvinonzi pachirungu, it's too good to be true. Zvakanyanyisa kunaka zvekuti hazvingave zvechokwadi. Ndozvakafanana nenyaya yekufadza Mwari. Nyaya yekufadza Mwari ikai yakanyanyisa kunaka zvekuti munzeve dzevazhinji inoita kunge isiri yechokwadi. It's too good to be true. Chinongodiwa muteereri unochiziva. Chinongodiwa kutendeuka. KUTENDEUKA. Tendeuka. Ndoo zvinodiwa chete. Kufadza Mwari hakubve muzvakawanda wanda zvandinonzwa vazhinji vachitaura nezvazvo. Ukaenda mudzisondomu unooma mbabvu nokuseka kana uchiziva shoko raMwari, nekuti zvinodzidziswa imomo imwe mitoro nemitoro nemitoro inoremedzwa vanhu vaMwari. Ita zvakati ndokuti ugofadza Mwari, ita izvo ndokuti Mwari agokufarira, bata izvi, usaite izvi, usadai, ugodai, ugokwira apa, ugodzika, ugogara, ugorara, ugofunga, ugopfeka, ugodai. Zvese kungopa vanhu mitoro nezvinhu zvisina nebasa rese. Chinhu chandinoziva chandakadzidza kubva mushoko raMwari, chinounza mufaro waMwari, chekuti ukachiita Mwari havarege kusekerera kutendeuka. Saka shoko rangu randaive naro zvikuru sei muchirongwa chakapfuura ranga riri rekuti minduro yaunogona kupindura nayo kusafadza kwako Mwari, kutendeuka. Tendeuka. Tendeuka, tendeuka. Ndicharamba ndichiparidza pamusoro pekutendeuka kusvikira mbongoro dzaane nyanga, nekuti hapana imwe nzira yaunogona kusvika nayo kuna Mwari inopfuura nzira yokutendeuka. Kana ndichitaura kutendeuka, handisi kutaura kutendeuka kuya kwekungobva mukutaura zvakaipa zvaunenge waita kuna Mwari. Aiwa, ndiri kutaura kutendeuka kwemwoyo, kwekuti handichadi kupamhazve maitiro andanga ndichiita. Ndaakuda kudzokera kuna Mwari. Ndaakuda kufamba negwara raMwari. Ndaakuda ukama naMwari. Ukama naMwari ndo hunonyanyisa kukosha kupfuura zvimwe zvinhu zvose. Nekuti kana wapinda muukama naMwari, zvimwe zvese zvinokuwana urimo. Ndaimbonzwa imwe chechi yaive nechimbo chayaiimba, yaitaura zita rayo so yobva yati zvakati zvakati zvakati, yoimba ichizoti imomo ndo mandinogara Namo nematambudziko zvinondiwana ndirimo. Saka muna Mwariwo ndomaunofanira kugara. Namo nematambudziko ngazvikuwane urimo. Wanikwa uri muna Mwari. Wanikwa uchigara muna Mwari. Asi kuti uwanikwe uchigara muna Mwari, mushonga wacho chinodikanwa chacho, minduro yacho kutendeuka. Kana uchida kunzvenga kutonga kwaMwari, uchida kunzvenga hasha dzaMwari, hadzinzvengwe nekuita mabasa akanaka sezvinodzidziswa nevamwe vanhu. Hazvinzvengwe nekuda kwekubhabhatidzwa sezvinodzidziswa nevamwe vanhu. Hazvinzvengwe nekuda kwekuchengetedza sabata sezvinodzidziswa nevamwe vanhu. Hazvinzvengwe nekuda kwekuchengetedza mitemo yandinonzwa ichitaurwa machechi akasiyana-siyana, kusanganisira kwandinoenda veini. Aiwa, chinoita kuti unzvenge kutonga kwaMwari chinodzidziswa neBhaibheri, kutendeuka. Ndambotaura ini pakutanga ndikati, zvakanyanyisa kureruka zvekuti zvinoita kunge zvisiri zvechokwadi. Ukazvitaura unoita semunhu ari kunyeba. Nekuda kwekuti zvakanyanyisa kureruka, ndinogara ndichisetsa vanhu pandinotaura kuti ukaudza vanhu kuti kwirai mumuti, mubatirire mumuti imomo nemakumbo yenyu, misoro iri pasi, muchidanidzira muchiita ruzha muri imomo, muchiti Mwari ndoda kuuya kwamuri, vanhu vazhinji vanokutevera nekuti chinhu chakaoma kuita ichocho. Vanofungidzira kuti zvakaoma kuita ndozvinosvitsa munhu kuna Mwari. Asi chokwadi ndechekuti Mwari chavari kutarisira kwauri chinhu chakareruka zvikuru, chinonzi kutendeuka. Minduro kudambudziko rako naMwari kutendeuka chete. Saka ini ndinoti tendeuka, tendeuka, tendeuka. Ndati ini ndichariparidza chete shoko rekutendeuka iri kusvikira mbongoro dzamera nyanga. Ndakazonzwa mumwe akuimba zvikanzi, vangeri ticharipaparidza chete, vangeri rababa. Muteereri rinonzi vangeri inyaya yekutendeuka. Hakuna chimwe chinonzi vhangeri kunze kwekutendeuka. Zvimwe zvese zvatinozoita kuti ngatiremekedze zuva rakati, zuva raMwari, ngatiite zvakati, ngatibhabhatidzwe, ngatidai, izvo mabasa emunhu akatendeuka. Chinotanga kutendeuka, chinobvisa chivi muupenyu hwako kutendeuka. Saka pekutangira ngapave pakutendeuka. Kana uchida kukweva kana kutakura zvimwe zvinhu, hautangi watora chikochikari chako kana kuti ngoro yako woiisa pamberi apo, wozoti mombe dzacho wodzisa kumashure, chikochikari kana kuti ngoro yokweva mombe. Hazvisiri izvo zvaunoita. Zvinoitwa ndezvekuti mombe dzinoenda mberi, ngoro kumashure. Saka vanhu vanoda kutanga kuchengetedza mitemo ine gumi nezvimwe zvakadaro daro vasati vapfuura nepekutendeuka, vakangofanana nemunhu anoda kudhonza mombe nengoro kunze kwekudhonza ngoro nemombe. Unenge uchipidigudza zvinhu, uchiita zvinhu nenzira isiri iyo. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutongwa kwemarudzi naJehovha. Kutongwa kwemarudzi naJehovha. Chikamu chandakuda kuti tipinde, chikamu chandiri kutaura zvinongopindirana nemusoro watinawo nhasi iwoyo wekutongwa kwemarudzi naMwari. Kutongwa kwemarudzi naMwari. Pandima yechina muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos chitsauko 1 pandima 4 shoko ropenyu rinoti, asi ndichatuma moto mumba maHazaeri uchapedza dzimba dzoushe dzaBenhadad. Pandima yechishanu panobva papfuurira mberi pachiti, ipo ndichavhuna chipfigiso cheDamasco nokuparadza vagere mupata weAven noakabata tsvimbo youshe paBet Eden. Vanhu veSiria vachatapirwa kiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Moto waizenge uchiuya pamusoro peHazaeri mambo uyo napamusoro pedzimba dzoumambo waBenhadad. Kana munhu nhasi uno achinga aenda Damasco, chokwadi chokwadi ndechekuti hauchaoni guta racho chairo parakatanga tanga chaipo sezvarakanga riri munguva yekutanga chaiyo. Chandinoziva chaunoona nhasi uno kana uchinge waendako ndechekuti uchangoona guta tsaru tsaru chairo rinenge rakatoparara zvaro. Kana ndichitaura kuparara, handisi kureva kuti hapachina guta racho. Guta riripo haro, asi rava tsaru chaizvo. Rinongoratidza chete pachena kuti chimwe chinhu chaimbingi chaitika. Munhu anongozvionera ega pachena kuti chokwadi pakamboshanda moto nokuti harichisiri sezvarakanga riri. Zvino pamashoko ataverenga ekuti ndichavhuna chipfigiso cheDamasco, ndinoda kuti ndigotora ndichiti ini nhasi uno kana munhu uchibva kunzvimbo inonzi Beirut uchienda kuDamasco, unopfuura nemune imwe nzvimbo inonzi Balba, uye nzvimbo iyoyo zvino ndiyo mupata uri kunzi pataverenga apo mupata weAven. Ndati ugotanga wanzwisisa mupata wacho, ndokuti ndicho chimwe chinhu chinodomwa pano neshoko raMwari paunenge uchiriverenga. Hama yangu, chandinoda kuti ndikutaurire ndechekuti chokwadi nzvimbo yacho yainge yakanaka chaizvo. Kana ndichitaura kunaka, ndinenge ndichitaura kunaka. Munhu mumwe nemumwe ainge achingonzwa kuda nzvimbo yacho. Yainge iri nzvimbo yaiyemurika chaizvo, yainge ichiyevedza chaizvo. Masvingo etemberi anga ari ipapo uye ainge achipupura saizvozvo. Asi chinhu chandinoda kuti ndikutaurire hama ndechekuti nzvimbo yacho iyoyo yakaparadzwa. Vazhinji vainge vachigaramo hakuna. Ndinoda kuti uzive chaizvo kuti guta kana richinge ratadza chete, rinenge richifanira kutendeuka chete. Kana pasina kutendeuka, chokwadi kuparara kukuru kunozovapo. Mwari havazombotarisi runako rweguta racho. Chinongotariswa naMwari chete ndicho chinenge chatadzwa nevanhu. Mwari havangarevi chivi nokuda kwekuti munhu anenge akanaka kana nokuda kwekuti munhu anenge achigara muguta makanaka kwazvo. Ndatini Mwari vanongotonga chete. Mipata nemipata yakanaka inongoparadzwawo zvakangodaro. Navanhu vakanaka vanongoparadzwawo zvakadaro kana mwoyo yavo iine tsvina. Munhu ngaachene pamwoyo, munhu ngaarurame pamwoyo kuti kutonga kurege kuwira munhu muupenyu hwake. Chimwe chataurwa ndechekuti vanhu veSiria vaizoenda muutapwa hwekiri. Izvi ndizvo zvainge zvataurwa naJehovha wehondo. Ndinoda kuti ndikutaurira hama kuti Jehovha ndiMwari uye Mwari wenyika yose. Zvino chinhu chisingabviri kuna Mwari ndiko kuti vareve nhema. Chinhu chimwe nechimwe chavanenge vareva chete chinototi chiitike. Ichi ndicho chimwe zvechezvinhu chandinoda kuti munhu agocherechedza muupenyu hwake. Kana Mwari vachinge vangotaura chinhu chete, chibva wangoziva kuti chinhu ichocho chichaitika chete. Ndinoda kuti ugobata kuti vainge vachizotorwa navaSiria kuenda muutapwa chaimo. Ichi ndicho chimwe chinhu chakaipa. Kana ndikataura chinhu ichi, munhu anoziva unonzi utapwa anosvotwa chaizvo. Asi ndinoda kuti uzive kuti unorarama munyika yakasununguka, nyika isina hondo, nyika isina mheremhere. Asika zvichida iwe pachako ndiwe nhapwa. Chandinorevera izvi ndechekuti munhu anogona chaizvo kuva nhapwa yadhiabhoros. Munhu anogona chaizvo kuva muranda waSatani. Zvichienderana chete nekuti munhu anenge aramba kupa upenyu hwake kuna Mwari wake mupenyu. Zvino chandinoda kuti ugoziva ndechekuti kana munhu achinge ari nhapwa, dzimwe nguva anenge atoriwo murandazve. Zvino kana munhu uri muranda, hauna chimwe chinhu chaunogona kuzvisarudzira iwe wega chaungada kuita. Zvose zvaanenge achiita anenge achizosarudzirwa naanenge achimutungamirira wacho. Anenge ari pamusoro wacho ndiye anenge achimusarudzira nokumuudza zvaanenge achifanira kuti agoita. Muranda haana simba rokuramba zvaanenge anzi natenzi aite. Anongoita zvose zvaanenge ataurirwa. Ndosaka uchizoona mumwe munhu achitiye, zvandinoita izvi ndinoda hangu chaizvo kuti ndizvirege. Asi chinondinetsa ndechekuti paya pandinenge ndamboteregei zvishoma, ndinozongoerekana chete ndatopinda zvemazviri. Mumwewo ndiye anoti chokwadini kudhakwa chaiko handichadi. Asi zvino chinondinetsa ndechekuti ndinozongoerekana ndavemo mubhawa mazvo imomo. Dzimwe nguva ndinongoti hangu rega ndingonwa zvishoma, ndingomwa zvishoma nane chete kuti ndigopedza hangu nyota yangu. Asi ndinozongoerekana ndatora radza mbombombo ofungi. Zvinobva zvangondiratidza pachena kuti dzimwe nguva munhu anenge achidawo chaizvo kuita zvakanaka achirega kuita zvakaipa. Asi zvino nokuda kwekuti munhu uyu muranda, haana chaachagona kuramba. Achangoramba chete achishandiswawo nomuvengi. Achangoramba chete ari nhapwa, muranda chaiye. Zvino ndizvo zvainge zvichingoitika muupenyu hwevanhu ava. Vanhu ava vainge vachingova nhapwa kuna vamwe vanhu. Mwari vainge vachizvitendera kuti zvigodaro nechikonzero. Chikonzero chacho ndechekuti munhu anenge aramba kunaka. Zvino kana munhu achinge aramba zvekunaka, chaanenge angomirira chete ndiko kutongwa. Anenge angomirira zvino kuti achipuwa zvinomuringana. Zvino chinoringana mutadzi chiiko? Chinoringana mutadzi ndiko kutongwa. Ndataura kuti vanhu vainge vachiendeswa muutapwa. Utapwa hwacho hwavainge vachienda hwainge huri pasi pekiri. Zvino kiri yacho iyi yainge iri pasi pedunhu reutongi hweAsiria. Ini ndinoona zvakandinakira chaizvo kuti ndigonzwisisa hangu kwainge kune nzvimbo yacho iyi chaiko, nokuti zvinondibatsira chaizvo kuti ndigonyatsonzwisisa zvizhinji zvinenge zvichirehwa neshoko raMwari. Chimwe chandinoda kuti ugonzwisisa apo patinenge tichiverenga Bhaibheri ndechekuti tinenge tisingatauri nezvenzvimbo dzisiko kana kuti nezvenzvimbo dziri kudenga uko munhu wanhasi asati anyatsonzwisisa, nokuti hakuna munhu akamboendako, asi kuti tinenge tichitaura nzvimbo dziriko, nzvimbo dzinobatika. Dzimwe dzacho dzinotovepo kunyangwe nanhasi uno. Izvi zvandiri kutaura nezvazvo zviripo pano panyika, kwete kudenga. Chero neJerusarema kwainge kwaenda Jesu, inzvimbo iripo pano pasi, kwete zvainge zvichitaurwa nomumwe munhu uya ainge achiti iye Jerusarema riri kumusoro kudenga. Dai aingogumira ipapo chete, zvimwe taiti ainge achitaura pamusoro peJerusarema idzva. Zvino mumwe munhu achiramba achibvunza iye anobva ati, imi musaramba muchindinetsa, handidi kutaura zvinhu zvandinenge ndakambokutaurirai. Handi ndakakutaurirai kuti kunyange neIjipita chaiyo haipo pano panyika, iri kudenga, uye ndati nzvimbo dzose dziri mubhaibheri dziriko kudenga uku? Zvino ini ndinobva ndaona hangu pachena kuti chokwadi munhu anodaro kana kuita kufunga ikoku zvinenge zvinotomunetsa chaizvo kuti agonzwisisa zvimwe zvinenge zvichitaurwa nebhaibheri, nekuti iye anenge achingofunga kuti nzvimbo dzaanenge achiverenga dzinenge dziri kudenga. Zvino kuti achizozvibatanidza nezvimwe zvacho zvaanenge achiverenga, zvinobva zvaramba zvachose kuti zvichibatana. Zvino rinobva rava dambudziko guru chairo mumunhu. Handiyo nyaya yedu, asi apa hangu ndangozvitaurawo kuitira mumwe musi paunenge uchiverenga Bhaibheri kana uchinge waona panenge pachitaurwa nezvekuti nzvimbo yainge iri nechepapi chaipo, ugobatisisa zvinenge zvichitaurwa. Zvine zvimwe zvazvinogona kubatsira muupenyu hwako. Uyezve ndinoda kusimbisa kuti Bhaibheri haritaure nzvimbo dzisipo, rinotaura nzvimbo dziripo. Kana dzisisiko hadzo, zvichida dzinenge dzakatoparadzwa hadzo, asi rinenge richititaurira zvinhu zvipenyu penyu chaizvo. Ndinoda kuti ndiende pane chimwe chikamu muchidzidzo chino. Kutongwa pamusoro peFiristia nokuda kwekuita vamwe varanda ndoo musoro wandiri kupa chikamu chataakupinda machiri iko zvino. Ndiri kuchiti ini kutongwa pamusoro peFiristia nokuda kwekuita vamwe varanda. Asi usakanganwa musoro mukuru wechirongwa chose wandati ini kutongwa kwamarudzi naJehovha. Kutongwa kwamarudzi naJehovha. Ndichitanga chikamu chino, ndinoda kuti nditange ndichiverenga shoko roupenyu kubva pandima yechitanhatu kusvika pandima 8. Shoko reupenyu riri mubhuku ramuprofita Amos chitsauko 1 kubva pandima 6 kusvika pandima 8. Shoko roupenyu runotiro, zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Gaza vakadarika katatu zvimwe kana, handingadzori kurohwa kwavo nokuti vakatapa rudzi rwose ndokundovaisa kuEdhomi. Asi ndichatuma moto kurusvingo rweGaza uchapedza dzimba dzaro dzoushe. Ndichaparadza vagere Ashdodhi nowakabata tsvimbo youshe paAshkeroni. Ndichatambanudzira ruoko rwangu kurwa naEkroni. Vakasara vavaFiristia vachaparadzwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndinofara chaizvo nemashoko anoti ndizvo zvinotaura Jehovha, nekuti anenge achisimbisisa kuti Jehovha ndivo vanenge vataura. Zvimwe zvinhu zvinenge zvataurwa mumwe anogona kungozvizvidza achiti nokuti zvataurwa nanhingi uya, asi kana chinhu chichinzi chataurwa naMwari mbune, mumwe munhu ndipo zvino paanenge achida kuteerera kuti chii chaizvo chinenge chichitaurwa. Chinongobudiswa pachena pano ndechekuti mukombe wekururama kana kuti mukombe wezvakaipa wainge wazara zvino. Zviri zvainge zvave kuita zvekufashukira muupenyu hwavanhu veGaza. Kana munhu ane chivi chinenge chichiita zvekufashukira, apa zvinenge zvichireva zvino kuti munhu anenge achitadza zvekutadza zviya, anenge asina chimwe chinhu chinombomurovesa hana muupenyu hwake kana achinge atadza. Anenge achingonzwa chete kuti zvaainge achiita ndizvo. Kuita zvakaipa ndihwo unenge huri upenyu hwake chaihwo. Munhu anenge achida hake kudzidzisa chinonzi chivi, anogona kudzidza paari nokuti paari zvivi zvinenge zvichiita zvekupfachukira chaizvo. Kana munhu ane zvinhu zvinenge zvichiita zvekupfachukira, zvinenge zvichireva kuti anenge anazvo zvakawandisa chaizvo. Iyo Gaza yandinotaura nezvayo yainge iri muFiristia kana kuti muumambo hweFiristia. Zvino kutongwa kwavaFiristia kwainge kuri pamusoro pokuda kuita vamwe vanhu varanda, chinove chinhu chakaipa chaizvo. Handiti shoko rinotidzidzisa kuti chaunoda kuti mumwe munhu akuitire newewo, miitirewo chinhu chimwe chetecho. Zvino zvaunenge uchitora mumwe munhu senhapwa, ndizvo zvimwe chete zvaunenge uchida kutorwawo newe here? Chinhu chavainge vachiita ndechekutora vamwe vavaIsraeri ndokundovatengesa senhapwa kuvaEdhomi navamwewo. Vainge vachiita chinhu chakaipa chaizvo, nokuti vanhu ava vainge vaita varanda vaizorarama zvino upenyu hunosiririsa uye upenyu hunorwadza. Zvino Mwari vachiona chinhu ichi havaimbofara nazvo. Zvino ndipo Mwari pavaizoita sarudzo yekuti vavatonge zvino. Ichi ndicho chete chinhu chaigona kuitwa naMwari sekutwasanura munhu anenge achitadza. Hama yangu, ndinotenda kuti dzidziso ino yanga ichibatsira zvikuru kwazvo muupenyu hwako. Zvino ndinoda kuti tigoguma hedu pano. Chidzidzo chinotevera chichabva muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos. Hama yangu, muupenyu hwako hauna here mumwe munhu wauri kuita muranda? Ndinoda kuti uzvicherechedze. Kana aripo, chingava chinhu chakanaka chaizvo kuti ugomusunungura kuti newewo Mwari vagokufarirawo.